Mwezi wa Perara 2023 repamstorom zinafundo bukalomaripe Justice Michael Oriburu uye Justice Wokedi semapakwane vakapa mutongo wekuti mutemo vainge uripo vaityora bumbiro ure mutemo. Izvi zvakatevera nyaya yainge yakwidzwa kudare nastadile mate Saniva mate Edward Egna uye Miguel Kiluswang vainge vaine vana vaida kumanikidzwa kuti vatore mhiko kuti vanoda kuvadzidza kwazvo Botswana here kana kuti zvedzimwe nyika dzakaberekerwa vabereki vavo kunyange ivo vana ava vainge vakaberekerwa muBotswana. Dare rakati kuda kuvamanikidza kuchora bumbiro remutemo. Mukuru mubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana vaEric de Tau vaudza Studio 7 parunare vari muguta reGaborone muBotswana kuti mutemo wavekuvandudzwa uye zvichabatsirawo vanhu vakawanda vange votambura kana vasvika makore gumi nemasere.
Hurumende yeBotswana yakaona kuti mutemo wecitizenship act hauenderane nezvikamu 3, 3, 14, 15 zvebumbiro remutemo renyika yeBotswana.
Mumiriri wetatu East mudare reparamende muBotswana Dr. Douglas Lutsola Thebe vanoti kuraswa kwesection 15 subsection A nesubsection 4 yemutemo wecitizenship act yenyika iyi kunofadza chose.
Vamwe vavapa kusponsorship dzezvikoro.
Kune vanhu vanodarisa zviuru zvitere vakarasirwa nenguva yekuita zvavaida panguva iyo nokuda kwekuti vana vachinzi vainge kuzimbabwe kuraka ugaro wezimbabwe kunyange vakazvarirwa.
Dr. Lutsola Thebe avo vanovazve gurukota redzidzo yepamusoro vanoti vanhu zviuru zvisere vane vabereki vakabva kuzimbabwe vange vasanganawo nedambudziko iri rekuti vatore mhiko kunyika imwe chete.
Kuraswa kwesection 15(1) ne(4) yemutemo wecitizenship act kwadadisa nekuti vanhu vanga vachitambura samare.
Vamwe vakaita samuzvare Anna Peter vanoti vakanobhadhara $200 ekuamerica kumakombe buildings kuHarare kuti vasanzi chizvarwa chezimbabwe sezvo amai vavo vakaberekerwa muzimbabwe.
Ndinofara eva ndinozvitenda, ndinofara zvikuru kwazvo nokuti hapana vatodaro vatotibatsira. Saka mai vangu vakatora citizenship ndatoberekwa, saka nyasha yakadii yakambondinetsa. Ndakanetsa ndakafamba ndakaenda kusomuta ndakavhuya kunoka vasi vakazokwanisa kudini kuzondibatsira.
Nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika vamatini matamba nazvo vanoti danho ratorwa nehurumende yeBotswana idanho rinoenderana nekurembekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vasina kutarisira kuti vanhu kuti vangofunga variyo, havana kuuya kuvanhu vakabvunza. Dai vakabvunza vanhu, vanhu vai varadhizochi maadvantage nedisadvantage, because at the end of the day ezvinezvi vavangoita kuti zviite easy. Kasi vanhu vavakatanga vachikuvadza vakawanda, vamwe vanga masoja, mapurisa, manesi. Munhu achigara 3 months asingatambiri just because haasina uma watoro hanzi arenounce.
Zimbabwe ndeimwe nyika yakaundudzawo mutemo wayo kuti zvizvarwa zvenyika yayo zviri kune dzimwe nyika zvisamanikidzwa kusarudza kuti zvinoda nyika ipi zvitenderwa kuti zvive neugaro wenyika mbiri kana kuti dual citizenship. Ndakamirina Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.